Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 1/2023 makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichivimba kuti matanga gore dzva ra2024 zvakanaka. Ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu munyika zvinogona kuramba zvakaita manyama amire nerongo pakasagadziriswa gakava rezvematongerwo enyika. Mitengo yezvinhu yotarisirwa kukwira zvakanyanya nekuda kwemitero yakaiswa negurukota rezvemari. Tine hurukuro nemuimbi Suleiman Chimbetu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu munyika zvinogona kuramba zvakaita manyama amire nerongo pakasagadziriswa gakava rezvematongerwo enyika. Mutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti munyika maberekera ingwe kubato ravo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvans Zininga weStudio 7.
Rwendo rwanga ruchirwadza zvakanyanya uye at the same time ruchifadza. Chakanyanya rwadza vanhu ibudikidzo dzekunyepa dzakabuditswa pasarudzo dzakaitwa muna August. Dzinova dzinozikanwa nenyika yese kuti vachamisa vakanga vakunda musarudzo idzodzo vakabirirwa. Saka izvakarwadza vanhu zvakanyanya kusanganisira zvakazoitika mushure mesarudzo vanhu vachitogwa, vachirohwa, vachisungwa, zvichitika zvakawanda, uchitwa marecalls amakaona asiri pamutemo kolewa mavatungamiriri veTCC vemuParliament nemumakanzuru nekuSenate. Zvinova zvinhu zvairatidza kuti vamunangagwa vanga vasiri kufara nemafambiro akanga akaita sarudzo. Ndaani tichitarisa maminitsa apfuura izvozvi sarudzo dzekuDRC dzapera kuitwa izvozvi kuri kunzi president wekuDRC yakahwina ne70%. Tinoziva kuti manyepo sezvakaitika muno muZimbabwe.
Mungabata here zviviri zvitatu vamukwananzi kuti sei muchidaro?
Hazvigoni kuti munangagwa abirire kusvika pakuti aita kana 60%, anongoperera pa50% ipapo. Davanenge akadzvanyiwa naPresident Advocate Nelson Chamisa vachikambena zvakasimba vari muvanhu tichishandisa programu yedu yemugwazo, tichishandisa mastreet champions nemavillage champions emusangano anova akasimba zvikuru mukubata basa rekuti party ishambadzike izika muvanhu.
2024 watanga nhasi kudai. Tarisiro dzenyu sebato kuvatsigiri nenyika dzochitwo kudini?
Isisu position yedu seTCC hainambobvira yachinja, handi haichinje. Isisu tiri kuti sarudzo dzakaitwa hadzina kufamba zvakadaro. Zvinova zvinhu zvinozikanwa neSADC neAU nemamwe mapoka akasiyana-siyana. Kusanganidzira zeki pacha inotoziva kuti election rakaitwa harina kufamba zvakanaka, budikidzo yakabuda ipapo haisi yechokwadi. Saka tiri kuramba tichitaurirana nemabiya edu kuZANUPF kuti aiwa, hamugoni kuramba muchimhanya nechitanda chamakahapa. Dzokai nechitanda titaurirane, tiyananisane, tibude nenzira yekuti tingagadzirisa sei kuti nyika iwe nelegitimacy igadzikane.
Munoona here paine mukana iwoyo wekuti ZANUPF neTCC mungagare pasi mukati ngatitaurirane zvinhu zvifambe negwara rimwe chete?
Isisu wedu mtungamiriri advocate Nelson Chamisa akatotaura kati aiwa inini I am open to dialogue inauye kuti dialogue yakakosha kwete kuti tiri kuti tati dialogue nenhawe kuti takaruza aiwa asi tinoda kuti tiise nyika yedu mberi tiise vanhu veZimbabwe mberi kunyange yedu takabirirwa all right for the sake yenyika kuti ifambe zvakanaka tiuyaitiite taurirano tisvike patinosangana pakati tigadzire kuti nyika ifambe zvakanaka.
Avo vanga vari mutauriri webato guru rinopikisa Residents Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivans abatawo vaFarai Marapira, mukuru webazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF.
Sebato reZANU PF tine mufaro mukuru tichipinda mugore ra 2024. Nekuti gore ra2023 rakatifambira zvakanaka zvikurusa.
Isei muchidaro vaMarapira, kune vamwe vari kuchemawo kunzeuko vachiti bato renyuimi ndiro rakavatadzisa kubuda zvakanaka muna 2023.
Mugore ra2023 mhuri yeZimbabwe yakadzoswa munangagwa pachigaro muna August. Tichibva ipapo pakaitwa mabyelection muna December, tikakunda mumazhinji awo tikange tichiratidzwa neruzhinji rweZimbabwe kuti vari kufara noutungamiri nemapolisa vamunangagwa.
Tarisiro dzenyu sebato dzochiti kudini mugore ra2024?
Saka izvi zviri kutipinza muna 2024 tine simba rekuramba tichisunda kuti tiendese nyika yedu mberi, tirambe tichigadzirisa nyika pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe kuita kuti nyika yedu iende mberi, ikunde, iyevewe pakati penyika dzepasi rino.
VaFarai Marapira, mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF, vanga vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kutanga nhasi mugoredzva, zvinhu zvakawanda munyika zviri kutarisirwa kukwira mitengo zvakanyanya zvichitevera kuwedzerwa kwemitero negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube pavakaparura bhajeti ravo regore rino. Zviri kutarisirwa kuwedzerwa mitengo zvinosanganisira zvekudya, mari dzechikoro, magwaro ekufambisa uye mari dzemichovha. VaNcube vakawedzera mitero vachiti hakuna kumwe kwavangawane mari sezvo mitengo yezvicherwa yaderera pamusika yepasi rino, uye gore rino kuri kutarisirwawo kuti kuchaita nzara nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Gore rino takasangana nedambudziko rekukwira kwezvinhu yatinoti muchirungu inflation. Takaona mugore raJune inflation yakasvika pa 106%, zvakaafekta vanhu, zvakaafekta even vemabhizimusi. But of course kupera kwegore takazoona inflation yakuderera nekuda kwekuchinjwa kwemethodology kukalkulata nayo inflation from arithmetic method to geometric.
Ndikubatei muromo muchiri ipapo, vazhinji vanonzwisisa nhau yokuti mari dzakwira, mari dzadzika, pajekesei ipapo zvishoma?
Tarisa kukwira kweupfumi hwenyika, gore rino tiri kutarisa kuti upfumi hwenyika hunokwira ne5.5%, kubva pa6.5% kurapera. Saka zviri kuti upfumi hwenyika hwatidererei. But in terms of agriculture sector, takaona improvement kutobacco production, takaona zvakare improvement kumaserial production.
Ko kumigodhi, kuzvicherwawo kuzvi zvakafambawo sei?
Mining yakaitawo zvakanaka, mitengo yezvinhu, maglobal commodity prices anga akakwirira, but gore rino yatotarisa kuti mitengo yezvinhu inogona kutiderere. Saka zvinogona kuafekta mining sector yedu.
Ngatidzokei paagriculture pane zvekurima pamabata apo. Kuri kunzi kune El Nino ichaunza nzara, zvinofamba sei?
Takatarisa agriculture nenyaya yeEl Nino iri kutaurwa, tinogona kuwana normal rainfall or even below normal rainfall. Saka takawana normal rainfall zvinoita kuti agriculture yedu ifambe zvakanaka, zvoita kuti ikonomi ifambewo zvakanaka. But takawana below normal rainfall zvinoderedza agriculture output, zvinoderedza economic output, zvoisa zvakare pressure in terms of mitengo yezvinhu, kunyanya mitengo yechikafu zvaira kuti hurumende iimporte chikafu chakati wandeiwo zvoaffecta even current account position yenyika rinoya kutarisira kuti upfumi hwenyika huchati derere government kutarisira kuti economy ichagrowa by 3.5% kubva pa 5.5% gore rino but takawana below normal rainfall zvinoita kuti pave nepressure even in terms of mitengo yezvino.
Ndingadawo kuti tipedzisire tichitarisa nyaya yebhajeti rakaturwa navamutuli Ncube nemitero yakatemwa iyo inonzi iri kutanga nhasi.
Takatarisawo bhajeti rakaturwa naprofesa Mutuli Ncube rakaunza mateksi akati wandei nekukwidza mamwe mateksi anga atoripo. Saka zvichaita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira zvoita kutiwo inflation iyaya ikwire madisposable income yavanhu anga achiderera. Saka iroro rinogona kuve dambudziko kune vanhu vakati wande kuburikidza nekukwira kuchaita zvinhu on account of matex akaiswa naprofesor Mutuli Ncube.
Nyanzvi munyatso zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zvininga weStudio 7. Zvino hazvina kumira zvakanaka muDRC mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika dzakakundwa nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi zvine mutsindo. VaTshisekedi vakawana zvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana kana kuti 70% zvemavhoti. Asi vanopikisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro sezvo vamwe vanhu vakatadza kuvhota nekusarongeka kwekomisheni inoona nezvesarudzo. VaTshisekedi ndivo sachigaro weSADC uye vari pakati pevatungamiri venyika vatatu vemuSADC kusanganisira vaFelix Nyusi vekuMozambique uyewo vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa vakauya kuZimbabwe pakugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mushure mekunge SADC AU nevamwe vaongorori vesarudzo vati sarudzo dzemuZimbabwe dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka. Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern Africa Liaison Office vanoti havasi kushamisika nezviri kuitika muDRC nemune dzimwe nyika dzemuAfrica.
Zviri kuitika muAfrica zviri kuratidza kuti tiri kuramba tichitiza kutonga kwejekerere gore negore kuti matambudziko ezvesarudzo ari kuenda achiwanda. Zviri kubuda muDRC hazvizvi zvinhu zvitsva, zvinhu zvaitarisirwa kuti zvinogona kuitika even kubva gore rapera nemhaka yekumira kwanga kwakaita zvinhu. Asi utungamiriri weAfrica neweregion ino hauna zvawakaita kuti sarudzo idzodzo iratidze zvido zvevana veDRC. Asi izvi tiri kuzviona kwakawanda.
Mungapa muenzaniso?
Kusanganisira tiri kubva muZimbabwe gore rino rapera kwakabiwa sarudzo zviri pachena kusvika SADC yatoti aiwa mufambidziro wakaitwa sarudzo hauna kunaka. So challenge hombe yatiinayo ndeyekuti toita sei sevana vemuAfrica kuti sarudzo dzimiririre zvido zvevanhu kuti vari kutonga vasambunyikidze zvido zvevanhu kuburikidza nesarudzo. Kuti sarudzo hadzisisiri reflection yezvido zvevana venyika idzodzo. So matambudziko aya akati kurei and I hope kuti tinosvika patichagadzirisa seAfrica patichaita discussion yekuti toita sei kuti sarudzo dzive nezvadzinoreva mukugadzirisa upenyu hwevanhu.
Pane dambudziko rei kana sarudzo dzikasaitwa zvakanaka zvinogutsawo vanhu vose?
Chakanyanya kusata ndechekuti sarudzo dzikasafamba zvakanaka hamugoni kugadzirisa nyaya yerunyararo, hamugoni kugadzirisa nyaya yepfumbudzo dzeupenyu hwevanhu. So izvozvo tikazvinzwisisa zvofanira kuti sunda seAfrica tese kuti aiwa ngatigadzirisei nyaya dzesarudzo.
Asi chii chinoita kuti sarudzo dziite mutauro zvakadai kana iwana SADC vaine zviga zvinofanira kuteedzerwa kana kuti maguidelines?
nyaya hombe yanyanya netsa ndeyekuti nyanya dzakawanda musadhaki ndidzo dziri kutonga. Kuti vanhu vanotonga pachavo musadhaki havasi vanhu vakamira zvakati twasa. Saka kuremekedza kodzero dzevanhu kana zvido zvevanhu hachisi chinhu chavanokoshesa. As long as ivo vachitonga vaine simba rekugovana atingati ikonomi yenyika. Kuti hazoita chakati musi wakati nguva yakati ndiani zvicherwa zvenyika ino zvofamba sei. So vanhu vanoramba vakuita mubatira pamwe semaheads of state vachiprotectana kana kuti vachidzivirirana mukumbunyikidza kodzero dzevanhu nezvido zvevanhu. Nedambudziko hombe rataita kuti utungamiriri weAfrica, utungamiriri weSadak havachagoni kuudana chokwadi nekuyeuchidzana zvakarwirwa rusununguko against colonialism.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vamujodzi Mutandiri vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern African Liaison Office vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vatanhatu kusanganisira mutedziri wamudzviti mudunhu reABA kuSouth Sudan vanonzi vakafa mushure mekurwiswa nevanhu vainge vaine pfuti. Pane kunetsana kwakanyanya pakati peSouth Sudan neSudan panyaya yemuganhu wedunhu iri, iro rine mafuta ekufambisa dzimotokari kana kuti oil. Vanhu vakawanda vafa mudunhu iri kubva muna mbudzi nekuda kwekurwisana. Kunetsana kwakatanga muna 2011 apo South Sudan yakawana kuzvitonga kuzere kubva kuSudan. Mauto emuIsrael anotaura yamumwe mukuru wechikwata cheHamas Adel Meshma, uyo anonzi nemauto eIsrael aitungamira chikwata cheHamas akurwisa mauto eIsrael paakapinda mudunhu reGaza. Israel inotiwo yave kuburitsa mamwe mauto muGaza kuti vambonozorore. Asi Israel iri kukurudzirwa neAmerica kuti imise kurwisa muGaza nemauto akawanda zviri kupa kuti vanhuwo zvavo vafe. Nzvimbo dzakawanda muGaza dzakaparadzwa nemauto eIsrael ayo anonzi aurayiwo vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemazana masere kana kuti 21,800. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu vakaurayiwa vakawanda madzimai nevana. Israel inoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1,200 vakafa pakarwiswa nyika iyi neHamas musi wa7 Gumiguru. Mauto emuIsrael 192 kana kuti 172 vaurayiwawo muGaza. Nhasi muchirongwa chedu chezveutano tiri kutarisa pamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzezveutano mugore ra2023 uye zviri kutarisirwa nevanhu mugore rino ra2024. Vakawanda vanoti hurumende inofanira kuti ipe bazi rezveutano mari yakawanda kuti vanhu vave neutano hwakanaka.
Muturo edu enau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumakore matatu adarika, chirwere cheCOVID-19 chainge chichipararira zvakanyanya munyika kusvika hurumende muna chivabvu gore rino yati achisisina uturu. Izvi zvakateverawo chisungo chakatorwa nesangano reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization rekuti painge pasisina chekutya zvichitevera kushanda kwenhomba dzekurapa chirwere cheCOVID-19 ichi. Asi kutangawo muna kukadzi, chirwere chekorera chakabva chatangawo kupararira zvinotyisa nyika yose. Izvi zviri kusiya vanoshanda mubazi rezveutano vasina kana mukana wokutura befu uko vachichema-chema kuti vanotambiriswa mutero wembwa. Vachitaura neStudio 7 vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati zvakakosha zvikuru kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro kuvashandi nekutengawo mishonga yekuisa mumatura ezvipatara.
Tikutarisa nyaya yevasevenzi vemuzvipatara nemaclinics, manesi nemadhokota nevamwe vasevenzi vekuhealth. Ngati tinavo asi ngatiite zvinoita kuti tivachengete. Number 1, number 2, vashande vakasununguka mwoyo vachinatsa kuisa mwoyo wavo wese pabasa. Chechipiri mishonga ngaiwanike. Ndiri kutaura mishonga pamaclinics nepamadistrict hospitals edu. Ndoo panoperera vazhinji. Tikakwanisa kuita izvozvo tinoponesa vanhu vakawandisa zvikuru. Zvino patara zvedu nemaclinic anogori mateme, vanhu vanoenda vachitengeswa mishonga kuma private pharmacies.
Zimbabwe ineo dambudziko rekurasikirwa nevashandi kubva mubazi rezveutano vachinotsvaga mafuro manyoro kunyika dzakaita seBritain, America, Australia, South Africa nedzimwe. Bazi rezveutano rinoti mumwedzi gumi nemitanhatu yadarika vashandi vezveutano zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 vakabuda munyika kunotsvaga mabasa kunze. Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshura vatenda kuti iri dambudziko rinoda kugadziriswa.
Kuti vashandi vezveutano vagare munyika nekuti chinangwa chedu kuona kuti tine nyika ine utano. Saka hatingotariri vakoti nemadhokota asi vese vashandi veutano. Pamusoro pazvo toda kuona zvakare kuti pavanoshandira kune zvekushandisa.
Vaitai Rusike, mukuru wesangano rakazvimirira reCommunity Working Group on Health, vatiwo nyika inofanira kugadzirisa dambudziko rechirwere chekorera icho chapararira matunhu ose.
Mugore ra2023 takaramba tichisangana nedambudziko rechirwere chekorera. Zvichireva izvo kuti senyika tinofanirwa kugadzirisa nhau yekuwanikwa kwemvura yakachena. Tinofanirwa kugadzirisawo zvekare nhau yekutakurwa kwemarara kunyanya-nyanya mumadhorobha, uye tinofanirwa kugadzirisawo zvekare nhau yezvimbuzi kungave kumaruwa mungave mumadhorobha. Naiyo nhau zvekare yekuputika kwemasuweji.
Vanhu vanodarika mazana maviri vafa nekuda kwechirwere chekorera. Varusike vakurudzirwa hurumende kuti itenge mishina yakawanda yekubatsira kurapa chirwere chegomarara.
Nhau yechirwere chakaita secancer, dai paitwa yatinoti decentralization, maservices ecancer treatment, diagnostics nezvimwe zvese zvinge zvichiwanika kunogara veruzhinji.
Nyanzvi munyaya dzezveutano mai muchamukamuri vanoshanda vakazvimirira vanoti zvakakosha kuti madzimai awaniswewo kodzero yavo yeutano.
Vamakadzimai anoenda kunotariswa kenza idzi asi havazowani rubatsiro kunge vanzi positive. Kurapwa kwekenza kuchiri kudhura, saka kwandiri gepo hombe zvikuru iroro.
Amai mukamuri vatiwo hakuna motikari dzinotakura varwere kumaruwa akawanda, vakati dai izvi zvagadziriswa.
Madzimai anozvitakura mumaruzevha muna kana maambulensi tichiri kuona madzimai achifa akazvitakura maternal death nekuda kwekuti macomplications anowanikwa kana kuti pavanoda kusununguka zvinhu zvisina kumira zvakanaka muchipatara, hamuna zvinovabatsira machiremba namanesi ari kutiza munyika medu.
Nyika yaitawo dambudziko guru rekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki. Nekuda kwekuwana mari shoma mubhajeti, Zimbabwe inosiyira mutoro kuhurumende yeAmerica, sangano reEuropean Union nedzimwe nyika nemasangano ekunze kuti vatenge mishonga nezvimwe zvikwanisiro zvemuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nasi muchirongwa chedu chatiri kupemberera goredzva tichitaurawo nevaimbi taita hurukuro na Suleiman Chimbetu.
Maporkoto,
pane zvatingatarisire here kubva kuna Sulu iro gore rinora 2024 iri panyaya dzemhanza? Rani zita here damba refu? Asi nziyo dzese dzakatopera kusikiswa. Aiwa, tinotenda zvikuru Sulu, asi ngatiimbire here mbichana chete tenda gore rapera padiki diki chete.
Thank you so much.
Ko kambo tenda gore rapera kubva kuna Simon Chopa Chimbetu manzwa hurukuro yedu yataitawo na Suleiman Chimbetu. Vateereri musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutaura nemi nezvamunoshuvira mugore rino ra 2024. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu munyika zvinogona kuramba zvakaita manyama amire nerongo pakasagadziriswa gakava rezvematongerwo enyika. Mitengo yezvinhu yotarisirwa kukwira zvakanyanya nekuda kwemitero yakaiswa negurukota rezvemari zvinafundo Mutuli Ncube. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.